Ivo maemployers hava si kufara vatonyorera hurumende vakati ratidza tsamba yavo. Isisi also sevashandi hatisi kufara nenyaya yekuti taona hurumende kaya kutotikandira kumakoronyera aya kune vanhu vasingavingi sezvatataura kuti upenyu hwetu wapa njodzi chaiyo kana hurumende yati maemployers chiona imeka. Saka tatoita zvakafanana kuti kune hurumende aiwa hamungadaro ka inyaya iyi inyaya chaiyo TNF.
Asika hurumende iri kuti iri kuita hurukuro isati yatora matanho akadai aya vamoyo.
Tange tisipo. Saka tinoda kuti nyaya dzakafanana neidzodzo inyaya chaizvo chaizvo zvinofanira kuuya kuTNF. Saka ipapo tiri kutotenderana, tiri kutowirirana nemaemployers kuti nyaya inofanira kuuya kuTNF isati vasati vatanga kuannounce. Takambokurukura nguva yakapfuura kuti hurumende pane mapolicies akakosha. Musamhanye kuannounce kana kupronounce kana kutaura musati maconsulta mastakeholders. Tinogara chiripita nyaya iyoyo kuTNF kakanyanyisa.
Ko, sei zvisiri kuzadzikiswa semaonero enyu?
Tikuona kuti maybe Minister of Labour inenge ichikurirwa kukabhineta kana kuti haina simba rakakwana. Asi inyaya tinogona tugara chingoireiza kuti musaannounce mapolicies anozotiafecta tisina kumbobvunzwa kuti tiri kuzviona sei. Saka isisu takumbira zvakare kuti hamugoni here kudaira kudaidzira TNF tomboona kuti gakava iri toripedza sei sezvo takutonzwa kuti aiwa vashandi ngavangoenda kumacompanies 14 days. Zvinoreva here kuti 14 days hatigoni kubata here zvirere? Maemployers aite zvavanoda nesu pa-14 days idzodzo vasati vawana makits acho.
Asi mawirirana here nezvemakits acho? Nekuti vashandi kavanga vachiti havasi kufarawo nenyaya yekuti makambani aite izvi vachiti vanogona kupedzisira voita zvepamukoto ivo vemakambani acho vachitiwo ari kudhura.
Asi nyaya yekuti makits acho abva kupi hatisati taigarira pasi takawirirana kuti zvinoitwa sei. Saka isisu tiri kuona kuti safety yetu sevashandi chaiyo chaiyo iyo zvino iri panjodzi. Tingangoona magains ese akaitwa patambomira kuenda kuvasa tichiedza kuti chirwere ichi tichapararire. Tingangoona izvozvo zvese zvakutorasika, takutoona vanhu vakutobatwa nechirwere chakashata zvakadai.